kutaurirana kuripo zvikuru. Isu kubatana kweMDC Alliance takatoona kuti chinhu chakanga chakanakira MDCT. Nokuti mukada kutarisa pambatanidzwa iwoyo, vazhinji vacho dzakanga dziri nhengo dzeMDCT pakutanga. Saka vashoma vangangoita vaviri kana vatatu ndivo vanga vasina kumbobvira vakaita nhengo dzeMDCT. Nangwe nazvino kune mamwe mabato akaita sana zvanundonga. Kune tsamba ndofunga makatodziverenga mumapepa kana social media. Vakanyora vachiti havasi kuda kuti vabatanidzwe kana kuti vaverengerwe kumbatanidzwa iwoyo. Saka nyangwe nemuMDC macho zvakare, mundofunga muri kuverengawo makunga-kunga ari kubva kunana Vice President Thokozani Kupe kuti vanenge vasiri kunyanyisa kuzvifarira.
Munoona sei kunetsana kwavatsvangirai nechikwata chaamai Kupe ichi?
Ndinoona kuti chikwata chiri kubvunzurudzawo kuti zvakambofamba sei.
Hatina kuonai sei kuZimbabwe Grounds painyoreranwa chibvumirano cheMDC Alliance. Zvinoreva here kuti chibvumirano chamakambenge manyorerana navatsvangirai cheMOU hachichashanda kana kuti mose marasika gwara?
Isisu hatina kumboita zviri kunze kwechibvumirano chatakanga tanyorerana navatsvangirai veMDCT ekutanga. Nokuti muchibvumirano imomo changa chiri chibvumirano chekuronga gwara rezvitevedzwa kuti tizosvika pekunyorerana chibvumirano chaicho chaicho chatinoti agreement. Saka isu takaramba tichiteedza zviri muMOU yedu roadmap. Ivo vakateedzawo zviri muMOU yedu tese roadmap. Saka hapana watingati akaenda kunze. Uye isisi takanga tabvumirana kuti aiwa, vatiitei kuti mamwe mapato anopikisa hurumende vari kuona kuti zviri nyore kwavari kushanda nemivatsvangirai tivanyengetedze vouyavo vari nechekudivi renyu. Koitawo mamwe mapato anoona zvakavarerukira kushandawo neamai Mujuru vouyawo vari kusaidhi kwangu kuitira kuti kana takuzosvika pamberi apo isisuwo nevatiri kushanda navo tinenge takukwanisa kukurukura pane zvatinenge taisa pamberi iya yamunoti pachirungu caucusing. Kuti saka ichi chinhu chatakunotarisana nacho neveMDCT chinotinakirawo here kana kuti chinovanakira? Chimwe chandoda kuti muzive ndechekuti MDCT iri kubva kudivi revashandi trade unionist, isisi tiri kubva kudivi rehondo.
Mapato api aya?
Kana muchitaura nezveNPP, motaura nezveZapu, motaura nezveZunde, motaura nezveDare, vamwe vacho vana vemawar veterans vakatanga mabato iwaya, vamwe vacho vanga vari mawar collaborators who actually fought in the war of liberation. VeZapu nesu takabva kuZanu, we are the people who were also in the armed struggle. Munozoona kuti tisu vanhu ari kugona kukurukurirana nekunzwanana, tozoenda uko tane rimwero tisina humwe humwe. Zvinove zvinhu zviri kutadza kunyatsotsanangurika nevamwe kuti aiwa, hakusi kukwachurana kwekuti hatidanane. Hazvigone kuti MDC iende isina iri divi randiri kutaura ratiriri NPP. Hazvigonewo kuti NPP iende isina iro rimwe divi ravatsvangirai MDCT.